ngokuthi mthimo wacho na usethi wabapho wandithi i-cyber bill ayisethi yapaswe emparliament thina i-cyber ministry asathi thina cyber bill bill rakaproposwa muna May I believe August 20 iranga tisati rapotirwa saka hapana cyber bill rati rapotirwa saka mthimo cheu cheiwaupo wesaiba wachona kuti vanhu vanzwisise kuti mutemo wacho unorevei.
Pane munhu atosunungwa ka ari kudomira mberi kwedare nomusi wechitatu, munoti mutemo wavari kushandisa apa ndoupi?
Ndizvozvandiri kuti mutemo wachona hapana ari kunzwisise. Ndinoona kunge sekuti maloya ake achamira neizvozvo zvekuti hapana mutemo chewo chewo waasungirwa unoenderana nemhosva yake, nekuti iye munhu patwitter kandokaretwita chimwe chinhu hazvinganzi ndiwe wadaro nekuti hausiriwe wadaro.
Munofunga kuti nyaya iyi inoreva chinyi kuvanhu vekuzimbabwe uye tiri kutaura chinyi kune dzimwe nyika pasi pese nezvaitika izvi?
Zvechokwadi, hurumende pasi rese handiti dzaakufanira kufungisisa nezvezvinhu zvinoitika pacyber space, asiwo zvinoreva kuti hurumende dzinofanira kujekesa kuti chavanoti munhu achikora mutemo ndechipi. Havafaniri kungoti zvavafunga kuti nhingi nekuti akadai otonzi asungirwa mhosva iyoyo, nekuti vakadaro navo vakukanganisa mutemo wavo. Saka ngavajekese kuti vanorevei nemutemo wacho, nekuti iko zvino mutemo chewo chewo hausati wavapo. Ndikona vanhu vobvo vari kunyora nezvekuti cyber bill, hapana cyber bill nekuti hapana cyber bill yakapaswa.
Munofunga kuti nyaya iyi ingakanganisa here kudyidzana kweAmerica neZimbabwe?
Ipapo handione sekudaro, asi handisati ndanzwa anything chabva kuus embassy. I think vekuus embassy vanenge vakamirirawo kuona kuti munhu zvechokwadi pane mutemo waachikora here. Kana jaji vachizenge vati pane mutemo zvechokwadi wenyika wachikorwa, handione zvichikanganisa ukama. Asi kana zviri zvekuti munhu hapana mutemo waachikora, hurumende iri kungoita zvinhu zvekuda kuchikidzira vanhu, then zvinhu zvinogona kukanganisa ushamwari wangu wakutangisa futi kuti huvepo hwakasimba.